DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu seboka riri kubatsira vanhu nekurejista kuvhota. Tanga tiri izvozvizvi we've been kuchiredzi tatiri kulupane tatiri kwamutare kutaura kwandiri kutoita izvozvizvi. Ende vanhu vane information yekuziva kuti voter registration blitz iri kutanga musi wa6.
Zimbabwe Electoral Commission inoti haichashanyiri nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayakanga yaronga.
Nokuti mukatarisa Disemba mwedzi wakareba zvikuru, ndomwedzi uchati yambutsa kusvikaona naJanuari kumafizi, ndomwedzi une maChristmas. Saka tati nemari yatiri kutambira iyi titarisa even PDL taona iri mari shoma zvikuru. Uye tati isu zvaita hurumende zvokutipa mari nema US dollars pabonus, zvinhu zvatambirika zvikuru. Uye tanditarisa kuti even mwedzi inoteera vaigona kupota vachitipa maUS dollars iwayo.
Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mihoro pamwedzi ive mumari ikuAmerica.
America haina masimba ngekuti China is no yane masimba ezveupfumi. Vamwana vanotofunga kuti huchakunda weAmerica.
Uremu hweAmerica kuAfrica hunonzi hwadzikira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komishini inoona nezvokuvhota yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti kufamba ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuzovhota kwanga kuchifanirwa kutanga musi wa6 zvita hakuchaitwa. Izvi zvagumbura masangano evanhu akazvimirira ayo ari kuti izvi zvichakanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota zvikuru sei sezvo kunyoresa vanhu uku kwagara kuri suresa. Sangano rinobatsira kunyoresa vanhu kuvhota reproject 4263 rinoti zvaitwa nezek zvichakanganisa mhuri zhinji dzisina mari dzanga dzagadzirira kunyoresa panosvika motikari dzezek munzvimbo dzavo. Umwe wevatungamiri veproject 4263 vaAlan Chipoi vaudza Studio 7 kuti ZEC iri sure mukunyoresa vanhu, naizvozvo zvayaita izvi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota nguva ichipo. VaChipoi vati vanoda kuzivisa ZEC kuti haisi kufara nedanho rayatora iri sezvo nyika yasarirwa negore ra2022 chete kuti sarudzo dziitwe.
Kuna kuti vanhu vazvizive uye vanzwisise kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC yawedzeredza mazuva kana iyai muchirungu yatinoti postponement of urongwa hwawanga inawo wemobile voter registration blitz. Watati kutarisira kuti vachaenda matunhu akatsaukana eZimbabwe pavachange vaine nzvimbo mbiri peconstituency yega yega dzavanenge vainadzo, meaning kuti mu210 constituencies dzatinadzo vachange vachikwanisa kuenda munzvimbo 420 vachizobatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambudzika nekutsvaga mari dzechifambiso dzekuenda kunorejista.
Saka imi seproject 4263 munofungei nazvo munozviona sei?
Muono wedu se Project Vote 263 kuti the Zimbabwe Electoral Commission though tisina kukwanisa kuwana nguva yekutaura navo kuti tinzwe chikonzero why they've cancelled urongwa uhu hwanga hwagara hwakarongwa hwanga uchiri supposed kuti unge uchitanga musi wa 6. Hatina kukwanisa kutaura navo but tiri kunzwisisa kuti vakambobuda vachitaura iyo kuti havana mari yakakwana kuti vange vachiita humwe urongwa vamwe maprograms kutanga kubva kuvota education, voter mobilization pamwe chete neregistration, vachizoti vanenge vachizoudza rudzi dende rweZimbabwe munguva ichatevera kuti vachatanga rini program iyi. But isusu seboka reproject vote 263 tinoda kuregister our concern, tinoda kuregister kunyunyuta kukuru nekutsutsumwa kukuru kwatinako mushure mekunga vawandudzira mazuva akawanda pamberi kwechirongwa chatati kutarisira kuti chofanira kunga chakutanga pari zvino.
Nee mhaka yei muchidaro vachipoi?
Nokuda kwechikonzero chekuti mukaenda mumaruva mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ruri kunzwisisa kuoma kwakaita upenyu, and it is something chinorwadza kuti vanhu vari kushaya even mari dzekufambisa kubva munzvimbo dzavanogara kuti vaende kumadistrict offices ezek kwavari supposed kuti vange vachiregista kuvota.
Saka Project Vote 263 ichatora danho ripi apa?
Isusu seboka riri kubatsira vanhu nekuregista kuvota, tanga izvozvizvi wefbili kuchiredzi tatiri kulupani tatiri kwamutare kutaura kwandi kutoita izvozvizvi, ende vanhu vane information yekuziva kuti voter registration blitz iri kutanga musi wa 6, and they have no worries in terms yekuda kuziva kuti tichabata papi, tichafamba sei, because vakuziva kuti vanhu vezeki vari kuya munzvimbo dzavanogara vachizobatsirwa kuvota. Izvozvo pachazvo zvasiya matambudziko akawanda kumhuri yeZimbabwe nokuda kwekuti vakufoseredzwa zvakare kuti vange vachitsvaga mari dzekuti vakwire mabhazi vaende kumazex registration centers angori madistrict offices nemaprovincial offices. Chiri chinhu chatiri kuti chinhu chisina kumira zvakanaka kunyika yeZimbabwe inguva yekuti izvozvizvi we are only left with 2022 for us kuti tisvike muna 2023 munguva yemaelection. Tine rudende rwenyika, tine vanhu vakawandisa zvikuru vasati varegista kuvota, and this is the problem yatiri kuti zeki inofanha kurealiza. Tine manumbers, the numbers are actually looming. Vakaenda paground they will actually understand kuti vanhu havana mari dzekufambisa kuenda kunoregista kuvota, but ivo pachavo vari kutodawo kuti vanonoregista kuvota. Tine a lot of Zimbabweans vasati varegista kuvota nokuda kwenhau yekushayiwa mari dzetransport, ende kuenda kwavo kwavanga vaiita munzvimbo sekupromisa kwavanga vakaita zvazvichabatsira maZimbabwe so that they can register to vote pasina kufesa any challenges, pasina kufesa maproblems api zvavo ekuzoti hatatisina mari dzetransport, that's why tangisina kuregista. Zvozotikonzeresa kuti by the time when we reach 2023 vanhu vakavanda vanenge vasina kuregista kuvota, zvinozoita kuti tive nei yatinoti ya law voter turnout, and this is the problem that I think has to be addressed. And zeki inofanira kunga iripo ichinyatsonzwisisa some of these problems.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veproject Vote 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vanoti kunyangwe hazvo vari kutambira urongwa hwehurumende hwekuvapa mari dzemabhonasi nemari yekuAmerica, vari kuda kuti kana dzemihoro pamwedzi dzive mumari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi mumusangano wakaitwa nezuro pakati pevashandi nehurumende, vamiriri vehurumende vakati pari zvino hurumende haina mari iyi. Guru Kotare Zvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vange vasati vapindura mibvunzo yedu panyaya yekuwedzera vashandi mari iyi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Alexander kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano wavo nehurumende.
Taita musangano nehurumende tichitarisa zvanga zviri paagenda pedu, zvanga zvichisanganisira nyaya yebonus, nyaya yecost of living adjustment, nyaya yescheme yegovernment inonzi GEMS nenyaya yepension fund. Nyaya yebonus tafara zvikuru uye tatambira zvaitwa nehurumende nemufaro mukuru, nyaya yekuti gore rino tose tiri kupiwa bonus mwedzi mumwe chete muna November.
Mazwa apa yekuti vashandi vangatarisire bonus
musi wa 30 munhu wese achenge awana bonus kusanganisira masectors ese nevese vanoshandira muhurumende. Zvinhu zvataona zviri zvinhu zvinokudzwa zvikuru nokuti mamwe makore ese vaiti pamuzvidimbu zvidimbu masectors vamwe vaipihwa muna November December vachistaga kusvika kuna January, dzimwe nguva yaitombosvika February. Saka izvozvo tazvitambira nemaoko maviri. Uyezve tanzi bonus regore rino richabhadharwa riri maUS dollars, zvichireva kuti mabanks ari kutarisirwa kuti anofanira kupa vanhu hard currency kwete zvee zvokuti vanoti vanozokonveta. Aiwa,
asi vashandi vese vangu vachiri kushandisa here maaccounts aye manostro anovabvumidza kuti vatambire mari yekunze kwenyika?
Kazhinji hatinyanyi kuashandisa, saka mamwe acho anga asingashandiswa anga dormant. Saka tanga tichishushikana zvikuru kuti kana mayusa iwaya apinda hatizoone here mabhenga akashamira kuti azotora maservice charges kubva patakapedzisira kushandisa manostro accounts edu. Saka tanzwa kuti hurumende ine uronga hwayakaita nemabanks kuti hapana macharges achazochajwa maservice charges nemabanks achidzokera kumashure. Tazokurukura zvenenyaya yecost of living
yaanga ichiti kudii hurumende apa?
Hurumende yanga ichiti cost of living zvinhu zvokuti vari kuona homwe yavo vachiona sekuti mari iyoyo inogona kusakwana. Asi tazotsananguravo kuti aiwa, isusu toroda cost of living muna December umu, nokuti mukatarisa December mwedzi wakareba zvikuru, ndomwedzi uchatiyambutsa kusvikaona naJanuary kumafizi, ndomwedzi une maChristmas. Saka tati nemari yatiri kutambira iyi titarisa even PDA taona iri mari shoma zvikuru. Uye tati isu zvaita hurumende zvokutipa mari nemaUS dollars pabonus, zvinhu zvatambirika zvikuru. Uye tanditarisa kuti even mwedzi inoteera vaigona kupota vachitipa maUS dollars iwayo.
Sei muchidaro?
Nokuti tati tichitarisa maprovision yemutemo wakaiswa naminister of finance wekuti vanhu vanokwanisa kuaccessa $50 per month, tikaona kuti pamari dzatiri kutambira zvino izvi hapana anosvika 200, nokuti munhu akapuhwa $50 per month inoita $200. Saka taona kuti vashandi vehurumende hapana vanodarika 200, vanodarika nemari shoma shoma. Takonveta mari back kuUS dollar tichishandisa official rate.
Saka mapa kurudzirei kuti paitwe sei?
Saka tangoti aiwa, tochingoti sezvo zviri zvinhu zvitoripo kare, dai zvagona isusu semacivil servants tatsvagirwawo imwe maitirwa azvingaitwa kuti tingowana mari yedu kamwe chete. Vaya vanotambira ma-100 and something vanogona kungopuwa kamwe chete, vari kuma-200 and something opuwa zve kamwe chete 200 yacho iyoyo inotenderwa. Asi tati vamwe maybe kana zvakavaomera for December vaigona kustaga kuti munhu anogona hake kutora ruviri. Ndozvimwe zvinhu zvataona. Asi tati izvozvo zvinogona kuitwa vachifanira kutarisa kuona kuti kola ingagadziriswa sei.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Union, amai Cecilia Alexander, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvina zvine 600 ane 60 nevapfumbamwe 4,699. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine 600 ane 40 nevana 133,674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 600 ane 70 600 ane 36 3,680,636. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 400 ane 52 zvine 300 ane 52 2,752,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubvunzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti majaji maviri edare reHigh Court, Justice Benjamin Chikowero naJustice Pisrai Kwenda, nezuro rakatonga kuti muzvare Mary Mubayiwa abudiswe mujeri maakange anzi agare kwemazuva 10 achionekwa nevana chiremba. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD rinokurudzira gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube kuti vaone kuti indastri yapiwa mari yakakwana mubhajeti ravo ra2022 iro vanotarisirwa kuparura nemusi wechina. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii vashamari ari pastudio. Ini ndine mubvunzo, kandi kusanzwisisa ndichiona mavakirwa akaitwa bridge repabed bridge apa mavakirwa pakaitwa nyowaniro nemari dzikudiwa ipapo kuti gonyeti richibhadhara mari yakawanda kudaro 200 kupinda nekubuda. Nemavakirwa akaitwa bridge pakazungula kuti ukaona pakazungula pakavakwa maimmigration office nerebridge achakavaka zvakanaka. Pati kwada kuona kosti yakataurwa yemari yakavakwa pakazungula nekosti yemari yekutaurwa yebridge yakavakwa pabed bridge apa, unonga zvinoenda kumana zvakaoma. Zvakaoma kumana.
Takuvara kubhinga varume, tiri kubhinga kuno mashopu takuvara ma 1 news apa 200 kutenga hatichatengei kumashopu. Tokumbira hurumende ipindirewo vedu vekubhinga kuno, itibatsirewo mashopu vashabu vabhinga ese.
Anamukoma Tarunuka, anamukoma Jonga, tiri tinotenda nechirongwa chenyu zvamunoita pastudio 7 chinototibetsera kutizivisa zvinenge zvichiitika munyika, nokuti nyika yenyu yeZimbabwe tarwadziwa. Tinongorwadziwa tashingirira, asi upenyu hwacho hwaoma. Zvinhu zvai zvakaoma, uri hwacho huri kuitika munomwe hwakaoma. Ini hangu ndiri kuno kuZimbabwe, asi situation is very tough.
Mamuka sei vana mukoma Jonga akandimire nemose kustudio 7 ndoda kungotaurira zvangu masupporters eZANU PF ari kuvharira President Nelson Chamisa kuti vandiita marallies avo kwese kwese kwavari kufamba. Ndoda kuvataurira vanhu ava kuti ngavasafira mafufu segonzo. Come 2023 rwozi ruzhinji rweZimbabwe rwachema nemi vanhu veZANU PF. Ngachile mulombe mukomana ngavapinde panyanga 2023. Ndini Jeff ndiri kuno kuJoburg.
Ndoku kwazisa ipa Studio 7 makadini vashamarari vose vedu ava. Ini ndiri mugaro kwaChilonga kuChiredzi ndinokumbirawo chikemo changu ndechekukumbirawo vachamisa kuti vasvikewo kwedu nekuti nyaya dzavakatirwira dzakawanda tisikavazivi. Saka taiti chikumbirawo kuti vauye kwedu timbovaona dzakavatirwira dzeminda. Saka chii chikumbiro chokuti ndoda kuti vauyewo kwedu timbovaona vanhu vose vanongochema tinovadawo vachamisa kwedu. Ndofunga shuwa vakauya tinovawadzira nemazambia nokuti ii zvavakarwa zvakakura.
Ndinoti makadini kuvashamarari vestudio 7 ndotena nebasa ramunoita. Haya nenyaya yadada kutaurawo hangu panyaya education iri kuitika muZimbabwe kuti aa hurumende ngaiwedzere matichazi nokuti isusu patakadzidza kuma70s uko zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka kusvika kuma80 patakazokupedzawo chikoro zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Sataikumbirawo hurumende iri kutonga izvezvamunangagwa kuti aiwa ngaiwedzere matichazi mari kwete matichazi achingochema-chema because kare vairemekedzwa ndiwo atai kutiwe patiri panapa matichazi. Kwaiye munangagwa nehurumende yake zvairi matichers haadziri matichers mari ndezvanokutaura tikuno hangu South Africa ngataure zita.
Mangwanani Studio 7 handinokutendai nechirongwa chenyu Studio 7 tafadzo nyandoro South Africa. Ndoroda kutaura hangu panyaya yemamiriro akaita nyika. Ava vanhu veZNPF ava ngavaregere nyika itongwe nemukomana. Ngavaregerewo udzvinyiriri hwavo hwavarikunge vachiita nemhirizhonga. Ndoona mukuru uyu ari kutaura kuti tiri kuda kuti tiite maelection zvakanaka pasina mhirizhonga tinyatsogadzirisa maelection. Ngaataure zvinhu zvaanoita mukuru uyu, ngataure zvinhu zvaanokwanisa kuita kwete kutaura zvinhu zvekunyepera vanhu. Nyepa vanhu vachifamba vachiponda vanhu vachidzivisa musangano womukomana. Ngavarege mukomana apinde, takuda nyika nyuwana.
Studio 7, zita rangu ndoitwa Mr. Adam, ndiri paEastern Cape. Tiri vakomana vakamirira muno muEastern Cape. Tirikungoti vapanhu vechidiki tikumbirewo muregistre kugadzirira kunovhota. Tigadzira upenyu hwedu, tinogadzira nekuregistra. Chigumo chako ichi ndo chakabata pfuma yako yemweyo, upenyu hwako hwese ndogutumba mako. Saka ziva pekuvhotera. Saka ndichiti mukomana ndaapinde. Vapanhu vechidiki hatiite kuti mukomana apinde, tese takaregistra neuwandu hwedu. Tikungoti vanhu vakuru vachiri vakawanda izvo, tokwanisa kuti mukomana apinde mukati.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Svondo rino vatereri vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana kubva zvavatanga utungamiri hweZimbabwe. Munofungei nazvo? Zvinhu zvavanani here? Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken, avo vakashanyira nyika nhatu muAfrica, vakazvionera voga kuti uremu hweAmerica muAfrica hwadzika zvakadini. VaBlinken vakaonawo basa riri kuitwa neChina mukuvaka kwayo hukama nenyika zhinji muAfrica. VaBlinken vakashanyira Kenya, Nigeria neSenegal. Nyanzvi mune zvamatongero enyika dzinoti uremu hweAmerica muAfrica hwadzika zvikuru kubva vaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti America haisisina chimiro chekuudza dzimwe nyika pamusoro pekuchengetedzwa kwekwedzero dzevanhu, vachiti pane zvizhinji zviri kuitika muAmerica zvinokonzera kuti dzimwe nyika dzione sekuti hapana musiyano pakati padzo neAmerica, sezvo vachiona kodzero dzevanhu dzichityorwa muAmerica nguva dzose.
America pamusana pematambudziko ari munomu ezvemahuman rights nejustice nezvimwe zvakawanda, haisisina chaingarati dzireku Africa panyaya dzema human rights haisisina ba ngekuti wa Trump wakasiya dambudziko rakakura chaizvo mumaoko awa Biden. Saka zvinonesa kuti wa Biden wataure nyika dzeku Africa kuti ma human rights anofana kubatwa zvakadai nezvakadai. Iwo kunoko kune matambudziko akakura chaizvo. Tine vanhu vari kubayiwa vatema maningi vari kubayiwa nemapurisa. Nyaya dzacho dzikaenda kumakoti, makoti havasungise mapurisa kunze kwe-102. Saka idambudziko guru 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 chaizvo rinana wa Biden.
Kana makatarisa chimiro cheAmerica munyaya dzezve kodzero dzavanhu zvamuri kutaura, munoona sekuti nyika dzokuAfrica kana kuti dzimwe nyika dzomuAfrica hadzisisina basa nezvinotaurwa neAmerica here?
Ndinodaira kudaro ngekuti vanotarisa zvinhu zvekuita muAmerica vosvitiwo mungatitaure sei kuti makodzero ewanhu anofanira kumira zvakadai iko kumusha kwenyu kusina makodzero ari kushandiswa akafanana nezvamukutaura kuti tiite. Hongu kunoku makodzero ewanhu anochengetedzwa chaizvo ichokwadi icho, but kune nyaya shoma shoma idzodzo dzinokonzera kuti wanhu wave nekufunga kwechipiri kuti hamungatitaure zvakadaro. Zvinonetsa chaizvo kuti Secretary of State waBlinken wanotaura nokuSudani vanhu vekuEthiopia kuti garai makadai makadai, iko kune pongozozo kuAmerica. Inyika inonetsa chaizvo iyoyo.
Ko, panyaya yeChina muAfrica munofunga kuti America iri kuzviona sei, inozvitora sei?
America haina masimba ngekuti China iyezvino yaane masimba ezveupfumi. Vamwe vanotofunga kuti huchakunda weAmerica, and kune mamwe matambudziko kunyanya kunana Taiwan uko ari kuunza attention yeAmerica kupfuura kuAfrica. Saka zvishoma zvishoma chaizvo zvinhu waBlinken wanga ataura nazvo kuAfrica, vanovataura kuti ngekuti vanhu vekuAfrica vacho vakagatira rubatsiro rwokuChina rwakatopfuuridza rubatsiro runobva kuAmerica. Tinoziva kuti kune matambudziko akabatana nerubatsiro rwairworwo rweChina, asi waBlinken yezvino vanovataura vachitiwa nokuAfrica musagashira rubatsiro rwaChina, wakadaro vanozotiko inini muchatipa here rubatsiro rwachiro. Ndo nyaya inonetsa iyoyo paChina. America haisisina basimba raifungidzikwa kuti America ingasimuke ichikompita neChina muAfrica kunyanya kweinfluence.
Avo vange vari vanodzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti haichashanyiri nzvimbo dzakasiyana-siyana ichinyoresa vanhu kuvhota sezvayakange yaronga. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mihoro pamwedzi ive mumari yekuAmerica. Uremu hweAmerica kuAfrica hunonzi hwadzikira. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.